vehemence men zvavaita kuenda kucourt inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo court order yavakawana muna June savakamira kwei muna June yakataura iyo kuti aiwa yangaisara kuti vanhu nguva yavo yawedhiresa sezvo pakaitwa appeal and home affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzwikane zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu vangagona kungosungwa vodhipotwa nenyaya yekuti mazpt avo haasi kushanda saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti siti yaiyi iri nyaya yekuti ingangonzwikanwa chero pane gore rinouya zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune pakawedzerwa kuti vana vezimbabwe vagare muno saka kubva ipapo vana vezimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe ndo saka Helen Suzman ichienda kuti ichienda kucourt zvekukurumidza nekuti rida kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumacourt hapana munhu anofanirwa kusunga odzoserwa kuzimbabwe
imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa nesangano iri reHelen Suzman Foundation
idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an agent basis inogona kuti kucourt varambe kuti vainzwe on an agent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaiswa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazpt havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa saka ichocho tinogona kuvanguva icho chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an agent basis kuti inzwikane musi wa18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayainzwika before musi musi wa31 December saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same agent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya iyi itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December zvinonzi gomanga makamirirei nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatsira hazvo kuitira kuti vanhu vemazpt vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kutorera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane court order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu.